manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 14/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyero yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Gandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anosunga nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzanga dzichida kuita musangano wadzo kubudiriro. Asi mapurisa anoti nhengo dzebato rinopikisa iri dzanga dzaungana dzisina kuzivisa mapurisa sezvinodiwa nemutemo weMaintenance of Peace and Order Act. Sangano re-Election Resource Center rinoita musangano nevemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevemasangano akazvimirira wekuziya gwaro rekutarwa kwematunhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ekubudiriro anonzi asunga nhengo makumi maviri nenanhatu dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinosanganisira umiriri webudiriro muparamende vaCosta Machingauta pamwe nemurongi wemisangano vari zvakare umiriri wemukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya mushure mekunge nhengo idzi dzaungana dzichida kuita musangano. Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva vanoti nhengo dzavo idzi dzanga dzaungana pamba pavamachingauta dzichida kuita musangano wemukati usinei nezvekunze asi usingade kuti vatange vazivisa mapurisa. Vanoti vazoshamisika voona mapurisa achiuya akapakata achiparadza musangano uyu pamwe nekusunga vamwe vanhu. Ngatinzwei vaSiziva vachitsanangura.
Ichokwadi tanga tine musangano wedu kubudiriro watanchiita in the private residence yava honorable Machingauta zviri pamutemo nekuti munoziva kuti bumiro remutemo rinobvumisa vanhu kuti vasangane vachiita mameetings avo chinofanirwa kubhukwa according to MOPA anenge ari mapublic meetings anoitwa in a public facility isu tachiitira meeting yedu yemusangano without the public asi nemembers edu ETCC asi mapurisa asiuya tikavaratidza mutemo nekuti nekodzero rekuita asi raiti yasvika nekurova vanhu nekusunga vanhu ndichitaura kudai vachibaya aorganizer the honorable MP nevatungamiri vemadzimai nevechidiki 25 vasungwa tiri kutarisira kuti vachizobudiswa nekuti hakuna mhosva irimo isu tiri bato rinorekognizwa nemutemo wenyika TCC is not a banned party.
Mazokwanisa here kuenderera mberi nemusangano watonzwa kuti maa muchironga kuita uyu
sezvo muchiona mapikicha atiendedzwa muzvivhitivhiti taenda mberi nemusangano wedu nekuti isusu bato redu ibato rinorekognizwa munyika ibato rinotedzera mutemo uye is not a banned political party saka tinoenda mberi nechirongwa chedu sezvo maona tazoenda mberi kunosangana nevanhu kunana Highfield tichiita mameetings edu emukati atinotiwo maassemblies emastreet points presence edu.
Iko kusungwa kwenhengo dzenyu kuno kusiya ipapi sebato reCCC
ndo zvinoitika mustrago medu tinozinzisisa kuti kutifambe nechimurenga tinosangana nemadambudziko ndo zvinoita hondo yerusununguko ine matrials and tribulations nemadifficulties atinofesa isu as leadership collective tine kunzisisa kuti donzo redu nderekutirome tichifamba kuti munyika muno muite shanduku ndo zvataka zvipira kuti munyika yeZimbabwe muite shanduku so muchaona tichienda mberi kuti titaure nevanhu tichisangana nevanhu nekuti igore resarudzo tine kodzero sebato kuenda mberi nemakampeins edu nekukudzira vanhu mumarizevha mumadhorobha kuti yasvika nguva yekuti munyika muchiita shanduko todzosera vanhu kumabasa, todzosera mishonga kuzvipatara, todzosera mari kuvanhu inotenga maUS dollar, tomeka sure kuti munhu wese, masoja, mapurisa, munhu wese vanowana mari inotenga macivil servants, wana mari above poverty data line. Ndo donzo redu. Triple C hurumende yavachamisa, donzo raende kumeka sure kuti wada pati yakanoda isauro wako kadeya deya. Tese tiri maZimbabweans, hakuna munhu anofanira kupersecutwa on account of politics. Kana tapinda muhurumende itsva, munhu wese ane kodzero nemafreedoms ari protected for by the constitution. Kana tichiita development inobenefita munhu wese, ndosaka tichifambisa nyaya yekuti munyika muite shanduko for the betterment of everyone.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaGift Ostalo Siziva, vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, avanoti nhengo dzebato rinopikisa idzi dzanga dzaungana dzisina kuzivisa mapurisa sezvinodiwa nemutemo weMaintenance of Peace and Order Act.
Mashoko atapiwa mapurisa vari paground ari kuti vanga vachiita noti pachirungu unfunctioned gathering in terms of mob, saka ndo mhosva yacho neyo. Noting authority ari kuti haana chaanga achiziva. Azongonzwa vanhu vakaungana, vanhu vari kuimba, vanhu vari kuunganidza macheya, vanhu vari kuunza dzimotikari pamba. Saka ndo zvandiri kutaura kuti panga pasina kuteedzera mutemo sezvakataura pasi mopa.
Saka vachiri mumaoko emapurisa here izvezvi?
Mapurisa edu ari paground futi ari kuenda tachiri kuongorora zvifamba sei. Kana pane mashoko akazara chinenge tichizozivisa nokufamba kwenguva.
Kuyewo nyaya yekupfurwa kwevanhu kuwedza Assistant Commissioner, pane update yatiane mapurisa here?
Tichiri kuongorora. Kana pane zvinenge zviripo tinozivisa nokufamba kwenguva.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano rinoongorora nezvesarudzo reElection Resource Center nhasi raita musangano nevemapato ezvematongerwo enyika, vemasangano akazvimirira pamwe nenyanzvi dzinoongorora zvematongerwo enyika wekuziya gwaro rekutarwa kwematunhu rakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission uye riri kuzeyiwa muparamende pari zvino. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaSolomon Bobos Bunu vanoti chinangwa chavo changa chiri chekuti vanzwewo pfungwa dzevamwe vane chekuita nezvenyaya dzesarudzo, uye vachanyorawo gwaro ravachasvitsa kuZek svondo rinouya pamusoro pezvavanenge vawana kubva mumusangano uyu. Mapato anonzi apinda mumusangano uyu anosanganisira reCitizens Coalition for Change, reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora pamwe nereNCA. VaBobos Bunu vanoti bato rezano PF pamwe neveZek havana kupinda mumusangano uyu kunyanga hazvo vakanga vavakoka. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndofunga chinangwa chedu changa chiri chekuti tigone kuramba tichipanana ruzivo neinformation yekuti prosesi yakafamba sei, maonero evanhu vakasiyana siyana kusanganisira vemapoka ezvematongerwo enyika, tichisangana vemaoficins anoshanda akazvimirira oga, tichisangana zvekare nevanotapa nhau kana kuti vanotora nhau, tichizotaura zvekare nevanoita zvedzidzo vanoita zvokuongororawo nekuita mastadies akasiyana siyana. Chinangwa chedu chichitanga chiri chekuti tinzwe maonero avo nepfungwa dzavo pamusoro peripoti yakabuda yekutarwa kwemiganhu yekuconstituency nemawadi yakapiwa neZimbabwe Electoral Commission.
Saka chii chabuda mumusangano uyu?
Tinoona kuti vamwe nevamwe vane maonero avo akanoti siyanei pamusoro pegwaro rakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission. Vamwewo vari kuti nekuda kwokuti pane mitemo yavanofungidzira nekuti pari zvino izvi tinotozoti kufungidzira nekuti hapana anenge aine zvakakwana kusvikira kana nyaya ikaenda kumatare kana kuti nyaya ikange yazarurwa zvekare yataurwa pane ruzhinji. Vamwe vari kuti pane kushaishwa kwakaitwa pamutemo zvichitarisira formula yakasvitswa kucalculator maboundaries iwayo nemathresholds anotarisirwa mwose kuru zikari wa kuti zichida paku sambu wapaisa kwa chitruge ya ituwa redi mabu electoral commission asuna kuituwa ni mazova mwana wana kuti nakatuwa mkana weza wakati ya ura kutisige vichuwa nikuwa muripoti yoyo na mwose kare wa kuti wanoona kundi mabaunda rezi asinga kunemge ati taura shirikuma community saka ndio maone rakasiyana siyana saka mwaruti vacha approacha matarezi mwosa mwaruti wa kuenda ku paramende wa mwaruti wa chata uranezi mbapo electoral commission kuchikadirise nyaya ito do zine zvichemo zvavainazvo.
Imiwe izvo zvamawana izvi mune zvamuchazoita nazvo here?
Isusu sezvozvishava tichibatsiridza kuti vanhu varambe vachikwanisa kunge vachiwana mukana wekunge vachitaura nekuti chatinoona ndechekuti dzimweni dzenguva tirikushaya patinosangana kuti tipanane pfungwa tipanane maonero saka tinoona kuti isu tichiramba tichigadzira maplatforms ekuti vanhu vane maonero avo aramba achiuya uye pfungwa idzi dzirambe dzichiuya zvikwanise kugadzirisa kuti chichazobuda chinge chiri chinhu chinogona kutambirwa nevanhu vose vane chiita nebaelections yezimbabwe kusanganisira vemakwati ezvematongerwo enyika kusanganisira ivo doka rezimbabwe electoral commission uye ripoti yedu zvekare yatichanogadzira ndofunga nemusi wemuvhuro tichanoti tigone kuisubmita zvekare kuzimbabwe electoral commission kuti vaonewo maonero edu nemaonero evamwewo vaonewo kuti kana paine zvavangaone zvavangada kutora kana paine zvavasinga kwanisa kutora zvose izvozvo zvinge zvichifamba negwara rakadai.
Va Solomon Bobo Spoon ve Election Resource Center vari parunare muHarare ne Studio 7. Vechidiki vebato rezano PF muBulawayo vanonzi ndivo vave kutungamira kugoverwa kwenzimbo dzekutengesera migwagwa yeguta iri uye vari kukurudzira kuti vanotengesera migwagwa ava varambe kubviswa nekanzuro munzvimbo dzavari kusvika Jesu auya. Kanzuro inonzi ine hurongwa hwekubvisa vari kutengesera munzvimbo dzisingabvumidzwe. Asi sachigaro vezano PF muboka revechidiki muBulawayo vaFreedom Murechu vaudza Studio 7 kuti harisi bato ravo riri kuita izvi asi kuti vagari vemuBulawayo zvisinei nekuti ndeve mapato api ezvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kubata vekanzuro yeBulawayo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeJapan vaFumio Kishida nhasi vati musangano weG7 uchaitirwa kuHiroshima muna chivabvu unofanirwa kuratidza chido chakasimba chekutevera kugadzikana kwepasi rose uye mutemo zvichitevera kupindira kweRussia nechisimba muUkraine. Makateerera kuStudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMaplus musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri. Pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naReverend Eva Mudambanuki avo vachange vari kutsanangura kwatiri kuti iro gore rino vachange vari kubata zvipi pamusoro pekereke yavo uyezve nemamwe mabasa ekubatsira madzimai nevamwewo munharaunda yavanogara nekumusha. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Reverend Mudambanuki.
Thank you so much. Makadini.
Mungati tsananguriro kuti tinoona kuti igoredzva. Zvii zvamuchange muri kutarisa imi nekereke yenyu iro goredzva rino? Takanyanyotarisana nemadzimai.
Gore rino igoredzva zvechokwadi and takatarisana nekufamba muurongwa hwaMwari. Tiri kufamba nedingindira gore rino rinoti Mwari mberi kwedu, isu tichitera uye tichiite kuda kwavo. Saka tiri kutange gore idzva tichipinda mune zvinhu zvitsva, kukanganwe zvinhu zvekare, tichifamba mukuda kwaMwari nekuita kuda kwavo.
Takatarisa izvozvo, munotaura sei nemadzimai muchivapa shoko iri?
Takatanga nekuwa nemubatanidzwa watinoti beginning together, kutanga gore mabvira pamwe. Takatanga nekukunzwa kuti Mwari ari kutaura sei, uye tiri kuramba tichiita tidzokororo yekuti Mwari ari kuti kudii muma prayer line, tinotungamirirwa prayer line. Saka tiri kuramba tichidzokorora kusimbisa kutaura kwaMwari. This month is a month of new beginning. Mwari achiti I'm doing a new thing among you. Tiri kuita chinhu chitsva pakati penyu, echitibvunza kuti hamusi kuzviona here. Mazvi ari pana Isaiah 43 on verse 18 and 19.
Tombotarisawo zvirongwa zvamunazvo iro gore rino, mune zvirongwa zvipi?
Tine zvirongwa zvekuti vanhu vawerenge shoko raMwari. Saka chimwe chinhu chetakaita ndechekugadzira zviverengwa zveshoko mukota yekutanga. Saka zvinouye kune vanhu, kana kuti zviri kuenda kune vanhu, vanhu vari kuverenga zuva rimwe narimwe kubva pana Genesis kusvika kunana Exodo, vanhu vechiverenga shoko raMwari mazuva ese. Tine chirongwa chekukurudzira vanhu kuzvipe nguva yekuzvinyime zvokudya, iri tsika yekusangana naMwari nekumbotore nguva yekuenda zvakazara zvakadzama pamberi pavo, uye nekunamata nekukurudzirana kuti vanhu varambe vachiteerera maaudio anobuda mazuva ese, chiaendeswawo kune vamwe asirese.
Munoshanda here nemadzimai kuZimbabwe?
Ini handina ministry inoshanda kuZimbabwe pasina kupe vanhu shoko raMwari kubudikidza nemaaudios atinobuditsa mazuva ese. Ndo atoridzo mharidzo dziri kutotaura kune vanhu vari kumusha.
Mharidzo idzi dziri kutambirwa sei dzamuri kutumira kubva kuno dzichienda kune vari kumusha?
Mharidzo dziri kutambirwa zvakanaka. Ndakanga ndiri muHarare muna August gore rakapera, ndiri kune imwe hofisi yakakura kunoshandawa imwe hama yangu. Vari kutaura nezvirwa mharidzo dzevanoteerera nevaparidzo vakasiyana siyana semuenzaniso. Tina vanozi elder ndiraya vanoshumaira mulaini redu musi weSaturday, vanhu vakanga vari kuteerere mharidzo dzavo. Tinawana Pastor Alawa, tinawana Pastor Maureen, tinawana Dr. Tariro Chabat vanoparidza. Saka mharidzo idzi dzinoienda kunana UK, Australia, New Zealand, kuZimbabwe. Tiri kuona kuti mumalaini ese murwadzano mune malaini mune chibvui, mharidzo dziri kusvika kune vanhu vakasiyana siyana, vanhu vachiponeswa.
Vanenge vari kuda kunzwa mharidzo idzi kubva kwamuri vanokubata ipapi, uyezve kereke yenyu inonzi chii?
Ine ndinotungamire prayer line inonzi Daily Prayer Line Ministries, inomita mazuva ese 365 days. Namba dzepa prayer line yedu dzinoti idzo 605-313-4802, 605-313-4802, chin code yedu 477-238. pound.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda ye Reverend Mudambanuki kunge manga mwinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
My sister's Toro, happy new year and may God bless you so much.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu Our Lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party vaparere Kanyenzura vakabuda mujeri nemusi wechitatu mushure kupiwa mutongo wekuita community service. Vakanyenzura vakanga vagara muhusungwa vari kujeri reHarare Central Prison kwemazuva anoita zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 187. Tatanga nekuvabvunza kuti vaigara sei muhusungwa.
Inofara kana mujifarao sekuru Jonga Kandemiri. Ichokwadi kuti ndakagara muhusungwa 187 days, which is slightly over 6 months. Kubvira musi wa 9 July 2022 kusvika musi wa 11 January 2023. Matambudziko andakasangana nawo mukati mehusungwa ndeanotevera. Rekutanga nyaya yediet kana kuti chikafu. Mangwanani vasungwa vaidya what we call boiled millimeal as porridge. Nekuti rinenge risina sugar, risina sauti. Panguva dzanaine makuseni inova ndenguva yaijiwa lunch. Ito asadza and cabbage. Cabbage racho rainge risina mafuta, so muenzaniso. Kubva musi wa 11 July 2022 kusvika musi wa 23 September 2022 kwausina mafuta. Mafuta akazoya 24 September 2022 akapera 26 October 2022. Panguva dzekuma half two masikati, panova ndiyenguva inodyiwa sapa. Isadza zvakare necabbage kana kuti beans risina mafuta. Zveti hatingataure, because panguva yandikagara muhusungwa pa 187 days up, tii yakangomwa ka 6 times 7, katanhatu panguva iyi. Zvenyama zvakare hatingataure, nokuti paperiod imwe chete iyoyi, nyama yakangodyiwa ka 4 times, kapisi kamwe chete kadikidiki pamunhu. Dambudziko rechipiri inyaya yekushayikwa kwemablangeti akakwana. Mazhinji emablangeti aya akabvaruka teatoni. Mablangeti aya zvakare akazarainda. Mumaseos umu muri overcrowded. Seo rinotakura vanhu 35 rinopedzisira rine 113. Mumaseos umu zvakare hamuna mafunctional toilets. Zvichireva izvo kuti kubva nanguva dza 3 masikati kusvika na 6 kuseni panovhurirwa vanhu, hakuna munhu anokwanisa kugara pachemba achiita tsvina kana kuita defecation. Mumaseos umu munoshandisiwa bucket system. Anenge anzwa manyoka anoitira mubhaketi. Ndozofuruka kuseni na 6 a.m. masiya wafurwa. Vada kuita weto usiku anoita zvakare mubhaketi. Tambudziko rimwe riri related to transport inyaya yekushayikwa kwefuel. Tambudziko rechishanu inyaya yemajuvenile vari mujeri. Majuvenile vaifanira kuita yadhi yavo neprison yavo vasingasangane nemahardcore criminals, because vana ava vachine chance yekuita reform and be integrated back into society. Asakatarisa section C for example kwandaigara. Majuvenile kunyange vane sero ravo, asi yadhi yavanotambira nokuswera vanongoswera nokugara nevanhu vakuru. Dambudziko rechitanhatu inyaya yekushayikwa kwemvura. Mamwe mazuva waitita zuva rese usina mvura, both bore water nemunicipal water. Tikatarisa section C, itimosi yaigona kutakura vanhu zvekuma 700. Section D, itimosi 1100. Zvichireva kuti nzvimbo yakawanda kudai inoita zuva rese dzimwene dzenguva isina mvura, which is a recipe for cholera outbreak.
Tishitarisa mutongo wamakapiwa wecommunity service, munoutambira sei?
Ndakatarisa mutongo wandakapirwa, technically speaking, ndakapirwa upper end of the sentence ye category ye Maintenance of Peace Act, which is 12 months for the MOPA charge. Saying that 12 months, nokuti 6 months were knocked off on the condition yekuti ndakagara 6 months muremand prison. 2 months were suspended on condition that andizowanikwa within a period of 5 years, ndakuita lead a profession as charged. The remaining 4 months, ndizvandikanzi ndichashanda community service. Saka tikatarisa mutongo uyu, ndinoona kuti mutongo ndakapiwa the harshest sentence for this category of a charge. Asi izvazvi ndishamise and I am not surprised by that. Nokuti judicial system yedu by and large iri captured by the ruling party ZANU-PF who happened to form the government.
Munotarisirwa kutanga rini community service?
Community service ichatanga musi weMonday 16 January 2023. Mutongo wandakapiwa wecommunity service ndichange ndishandira kuWarren Park 6 Primary School. Basa ndichapiwa nevakuru vanoongorora vanenge vachitonga mukati menzvimbo yechikoreji. Asi pavakandibvunza vecommunity office vaiti chaunogona kuita mumaoko chii, ndakati gardening. Saka ndinotarisa kuti basa ndichapiwa kudare nechekuita negardening. Asi handisiri ndichaita decision yekuti ndichaita basa ripi. Izvo ndichazvinzwa pandichaenda kunotanga community service yangu paWarren Park 6 Primary School.
Mune tarisiro yekupikisa mutongo uyu here vakanyanzura?
Magweta edu awa tikapirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights ari mubishi rekuongorora verdict nesentence iyi with a possibility of lodging an appeal. Saka izvo zviri mumaoko emagweta edu okuongorora kuti vaisimudzire kuenda mberi. Chega nditore mukana uno sekuru Kandemiri kuti nditende magweta edu atikapiwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights vakashanda zvikuru zvine simba vakasaura mwoyo vakamira nesu pathis spiritual war. Ndoda kutora mukana uno kuvatenda naivo vebato reZimbabwe Lawyers for Human Rights zvakare. Ndoda kutora mukana uno kuvatenda. Thank you.
Manga makateerera kuna vaparere kanyanzura vanotungamira Zimbabwe Transformative Party muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Zvikwata zvemupremier soccer league zvadzoka kubasa mushure mezororo rekupera kwemwaka wa2022 pamwe nekisimusi negoredzva. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata zvese zviri mugungano iri zvadzoka kubasa kutanga gadziro yemwaka wenhabvu wegore rino uyo uri kuratidza kuti uchange wakabaka moto. Nezve zvikwata changopinda mugungano iri zvinoti Green Fuels, Simba Bora, Shesha Mune Wange zvaanonokerwa nekutanga kwemakwikwi eCastle Lager Premier Soccer League ayo zvinoti zviri kugadzirira zvakasimba. Simba Bora iri kugadzirisa nhandare yeWadzanai kushamba kuti endese nhabvu kudhorobha rinozivikanwa nenyaya yezvicherwa iri. Panguva iyo Shecham iri kugadzirisawo nhandare yeBata Mugweru kuti ishandise mumitambo yePremier Soccer League painenge ichamba iri pamusha. Pari zvino Shecham iri mukamba kwaMurambinda kugadzirira kutanga kwemakwikwi ayo ari kusimuka muna ukadzi. VeCapes United vari kubuda muHarare nemuvhuro kuenda mukamba kuKariba kwedzera mwando mugadziriro yavo. Mwaka wapera chikwata ichi chatatarika zvinotyisa asi mutsigiri wemakepekepe vaAdmire Mapie vanoti gore rino nderavo.
Gore rino tagadzirisa zvedu. Last season taitambura tatisina financial backup yakakwana. Gore rino tagadzirisa zvedu taane mari. Hatii gore rino tirikwanisa kutora league chai.
Dynamos neHighlanders dzakatangawo gadziriro yadzo asi hadzisi kubuda mumaguta eHarare neBulawayo sezviri kuita zvimwe zvikwata zviri kuita gadziriro yadzo kunze kwemisha. Chere kunakidza ndechekuti mitambo yenhabvu yepamusoro mwaka uno iri kufararira kumativi mana ese enyika ichienda kwaRusape, Shamba, Mutare, Kariba, Harare, Triangle, Bulawayo, Wange, Zvisavani neGweru kana nhandare yeBata ikabudirira kushandiswa. Izvi zviri kufadza vakawanda kusanganisira vagari vemushamba avo vari kufanira kuona nhabvu yepamusoro pamusuo pavo kekutanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anosunga nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzangadzichida kuita musangano wadzo kubudiriro. Asi mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vanoti nhengo dzebato rinopikisa iri dzanga dzaungana dzisina kuzivisa mapurisa sezvinodiwa nemutemo weMaintenance of Peace and Order Act. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Gaina Gumede Saidi.
Soko isika